mangwanani akanaka vateredi tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikumi 9 2020 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika vasvika pamazana maviri nemakumi masere nevanomwe 287. Masangano evarairidzi nezuro akabudisa gwaro renyunyuto pamusoro pemihoro yevarairidzi vachitizve hurumende iite musangano wechimbi-chimbi nevarairidzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwasvika pamazana maviri nemakumi masere nevanomwe 287 mushure mekunge vamwe vanhu vashanu vakabva kusouth africa vabatwa nechirwere ichi nezuro. Asi huwandu hwevanhu vapora hwakawedzera kusvika pamakumi mana nevatanhatu 46 vafa vachingori vana kusvika pari zvino. Masangano masere evarairidzi nezuro akabatana mukubudisa gwaro renyunyuto pamusoro pemihoro yevarairidzi uye masangano aya ari kukurudzira hurumende kuti iite musangano wechimbi-chimbi nevarairidzi pamusoro pemihoro yavo iyo anoti haichatengi chinhu. Masangano aya anoti hurumende inofanirwa kudzorera mihoro payaive muna 2017 apo varairidzi vaitambira madhora mazana mashanu nemakumi mashanu emari yekuamerica pamwedzi. Gwaro iri iro rakasvitswa kuboka republic service commission pamwe nebazi rezvavashandi rinotiwo mhuri yevanhu vatanhatu yave kuda mari inoita zviuru zvishanu nemazana mashanu zvemari yemunyika pamwedzi kuti itenge zvekudya chete pamwedzi, inove iri pamusoro kwazvo pachitariswa mari iri kutambirwa nevarairidzi. Izvi zviri kuitika panguva iyo hurumende iri kutarisirwa chero zuva svondo rino kuita musangano nevamiriri vevashandi kuti vazeye nyaya dzemihoro. Asi hurumende yakatobuda kare pachena kuti haikwanise kubhadhara vashandi vayo nemari yekunze. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi Jonga Kandemiri weStudio 7 akwanisa kubata mutungamiri wesangano reATUS vaObed Masaraure kuti tinzwe zviri kudiwa nevashandi.
Varairidzi vari kutambira mari shomanini inokwana kuita 2800 RTGS, mari yemuno yekuti tikaichinja kuita mari yeAmerica inoita US $34 or less. Tichitarisa kuti varairidzi ava vaimbotambira $550 pasati paitwa hunubu hwakaitwa nokurichisa masalaries edu. Tichitarisa panguva yakadai mitengo yezvinhu zvingade kudyiwa kana kushandiswa nemhuri yevanhu vatanhatu yakudokusvika kuma 8000 RTGS. Tichitarisa hedu pane manyorerwo anoitwa neconsumer council. Izvi zviri zvaita kuti varairidzi vararame mukutambura kwakanyanya, vatambure nenzara, vashaye mari yekubhadhara zvimwe zvingadiwe pakurarama kwavo zvosanganisira health care. Ndozvaita kuti tibatane titaure nezuri rimwe chete sevamiriri vevarairidzi kuti hurumende ngaidzore mari yedu yataisimbotambira $550 kuti tikwanise kuraramawo sevamwe vanhu, sezvo mitengo yezvinhu zvose zviri kushandiswa yakutengeswa vachitara mitengo neUS$.
Saka chii chikuru chiri kukurudzirwa negwaro ramaburitsa iri? Tichiona kuti hurumende iri kuzivisa kuti haikwanise kukupai mihoro yemari yekunze.
Ndizoti kukurudzira hurumende kuti itipe mari yedu iri ma United States dollars vatibhadhare mari inokwana 550 United States dollars yataisimbotambira vasati vachinja masalari edu ataisitambira. Mukatarisa pamanegotiations atakaita kubva kumashure kunana 2012 kuti tichitanga kuita chisungo chekubhadharwa nema United States dollars, hurumende yakazongogura chirangano chedu chatati nacho ikatanga kuti reducera masalari zvinove zvisiri pa mtemo kana tichitarisa kodzero dzevashandi. Saka tiri kuti vatidzorere mari yedu yavakatibira nechikrediti, vatidzorere masalari edu avakatichidzira nechikrediti. Inflation panguva ino iri kunzi yakwira zvakanyanya kusvika kunana 700% kana tichitarisa kune mastatistics atinowana kumaagenzi ehurumende. Saka tiri kukurudzira kuti mari yedu yemuno haichateke musi waunoipiwa, inopera value usati wapinda muchitoro. Paunenge uchinoitora vari muzvitoro vanenge vachitochinja maprice ezvinhu. Saka kuti tidzivirire kutambura kwakadai, chaakuti dai mari iyi yatinochadzwa tamwe ibhadharwa nema United States dollars, sezvo iriyo mari ingatokwanise kuti tiraramise va.
Tiri kunzwa kuti pane musangano uri kuitwa wenyaya dzemihoro pakati pevashandi vehurumende nehurumende iro svondo rino. Hamugone here kuti mungomirira muzosvitsa nyunyuto idzodzi kumusangano iwoyu uri kutarisirwa kuitwa pakati pehurumende nevashandi vemihoro?
Zvatinosikaro nyunyuta nazvo, hurumende painoti ida kusangana nevashandi inosangana iri yega, inosangana neboka inonzi Apex Council. Saka kana vasangana vachiita musangano iyoyo kuti ugadzike, nhuna dzevashandi hadzisi kuzozeiwa patafura iyoyo. Saka isu tichigara tichiisa zvinyuito zvedu kuhurumende dhairekiti, tichivakurudzira zvakare kuti vasiyane netsika yavo yekugadzira tafura yavanovharira vashandi pasi. Zvaita kuti mushandi agare achitambura nekuti izwi rake harisi kunzwikwa.
Avo vange vari mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari muHarare. Zvichakadaro, varairidzi vanoti vanokashamadzwa zvikuru nezviri kuda kuitwa neZimbabwe Schools Examination Council pamwe chete nehurumende zvekuvhura zvimwe zvikoro kuti vana vezvikoro vanyore bvunzo. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takwafira Zhou vaudza Studio 7 kuti chinhu chikuru kuchengetedza utano hwevana sezvo bvunzo dzichigona kunyorwa chero zuva ripi zvaro mukati megore. Dr. Zhovati kana hurumende pamwe chete neZimsec vakaomesa musoro vakaenda mberi neurongwa hwekuvhurwa kwezvikoro kuti panyorwe bvunzo, vachaona kuti varairidzi vanenge vasipo sekusungana kwavakaita. Dr. Zhou vanoti havanzwisisi kuti sei hurumende ichida kuisa vana vezvikoro pakaipa kudai sezvo coronavirus yatoratidza kuti hachisi chirwere chekutamba nacho.
Varairidzi vanotokandamadzwa kuti sei ZimSec yaramba yakaomesa musoro zvakadaro, nokuti kunyorwa kwebvunzo nevana vechikoro yomuna June hachizi chinhu chokuti tingaona chizonetsa kuti zvinge zvichiita even kunana September zvako. Even kana gore rino zvaro rikaramba zvinhu zvakasunga COVID iriko ichiinkiriza ita mutamba mhuri zvairi kuita izvi, kunyange zvikoro zvikavhurwa gore rinouya muna January hationi chinotadza kuti vana vakwanise kunge vachinyora bvunzo dzemuna June, muna January, muna February kana March vachizonyora idzo dzaifanira kunge dzichinyorwa muna November.
Saka Dr. Zhou, imi nesangano renyu munoti chii kuhurumende, munoti chii kuZimSec?
Chinotinetsa ndechokuti isingwisingwi yei yapa kuti vanhu vakuru vane misoro yachena, vanhu vari experience, vade kuita rurasa demo rwakadaro kusaona kuti ichi chirwere chakatarisana ichi mutema rege wembada usina mugoni wawo. Saka zviri nani kuti vanhu varambe vari vapenyu pane kuti tiriske upenyu hwarairidzi, upenyu hwavadzidzi, uyezve neupenyu hwemhuri yese yemuZimbabwe nokuti varairidzi kana kuti vada vechikoro vakabata nazvo tinotapurirawo navavo vasiri kuzvikoro saka zvinokalamadza zvikuru kuona vanhu vakuru vachishinga kuramba vakaomesa musoro sechigogoza vachingoti bvunzo ngazi nyoro chete saka ndosaka tati ava masimuka tenzane toona namagaro pakuyambuka rwizi rwacho panosvika musi wacho wekuti mazamanishini ngaanyore tichiwani kwatisimo muzvikoro
avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe dr takavafira zhou vari parunare kumasvingo nestudio 7 mashoko atiri kutambira izvozvi anoti masangano anomirira varayiridzi aendesa zimuseki kudare redzimhosva achiti anoda kuti bvunzo dzinonzi dzinyorwe mwedzi uno dzimiswe kusvika zvese zvinofanira kuitwa kudzivirira varayiridzi nevana vechikoro kubva kucoronavhairasi zvitange zvaitwa tabata dr zhou zvekare kuti vatiudze nezvenyaya iyi muchidimbu
masangano avarayiridzi emuzimbabwe sra 8 atsvaga lawyer kuti aise neorder interdicting Ministry of Education nemzimuseki kuvhura zvikoro kuti mazamanishini emuna June anyore izvi zvaitirwa kuti taona kuti kunyange tatavaudza uyezve komiti yeeducation yemaparliamentarians yavaudza kuti zvikoro hazvisiri redhi zimuseki neministry of education vanga varamba vachienderera mberi nokupreparea kuti mazamanishini ajune anyore kubva musi wa30 June saka nhasi tazointerdicta tazoinstructa lawyer kuti ainterdicte kuopenwa kwezvikoro kuti mazamanishini anyore nokuti tiri pachisungo chokuti upenyu hwavarayiridzi nevana vechikoro hwakakosha kupfuura kunyorwa kwamazamanishini
mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe dr takavafira zhou chizvarwa chezimbabwe chakabva kubotswana varobson chakasara vaudza blessing zulu westudio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munzvimbo dzinochengeterwa vanhu kana kuti maquarantine centers
kana vanhu vachisvika muquarantine whatever they are promised they should keep them because it's no point kuti vanhu vanoudzwa kuti muchagara 8 days muchiitwa swabs and then after that munomirira maresults enyu and after maresults abuda you can be released and looks like taura shure havasati vaita prepared these guys are not ready for maquarantine and the COVID-19 itself
ko sei muri kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka iko kumaquarantine centers uku nekuti ka iyo hurumende iri kuti iri kutumira makurukota akasiyana-siyana kunoona kuti zvinhu zviri kufamba sei uye iri kuti iri kugadzirisa asi imi muri kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka mungajekesa here zvamunoreva
guys ikangoitika outbreak inganetsa stere because area takagara isisi kwanga kusina mvura it was very hygienic
ko pamunosvika munombovhenekwa here vanoita sei vanokutorai temperature zvinenge zvichifamba sei musi wamunosvika
yeah wasvika temperature inotorwa and then munoudzwa kuti muchatorwa maswab tests after 8 days
vanhu vakawanda vari kubva kunze uko zvikuru tichitarisa kunyika yesouth africa uye iko kubotswana kwamanga muri uko kuzambia kuamerica nebritain tiri kuona ndo vari kunyanya kubatwa nechirwere ichi vachinge vadzoka vari mumamanga muchichengeterwawo imi muri kunzwawo sei kuti maakukwanisa kunge muine mhuri yenyu panguva ino
yeah ndiri kufara chaizvo because ndine freedom kuno kuuya ndanga ndisina
ko ipo panyaya yechikafu apa zvamira sei makukwanisa here kurova machikichori makumba kudai pane zvamanga muchidya iko kuquarantine center kumosi oyatunya kwamakagara kwemazuva akati wandei uye zvii chaizvo zvamaidya
I was eating the big wachete with a rough junk and kuno
at least Natoria ma traditional foods, everything that I want.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakabva kuBotswana vaRobson chakasara vange vachitaura vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru zvana nemakumi masere nemana ane matanhatu 189,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vadarika zviuru zvishanu zvine zana nemakumi masere nemapfumbamwe 5,189. Vapora vanodarika zviuru makumi masere nemaviri 82,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamirioni matanhatu nezviuru zvinomwe 6.7 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana 400,000. Vapora vachidarika mamirioni matatu 3 million. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News mune nyaya yomutevedzeri wasachigaro weMPC Alliance vajobsikala vachiti nguva yekupinda mumigwagwa vanhu vachiratidzira kusafara kwavo nehurumende yavaEmerson Mnangagwa yavapadyo. Vasikala vanopemera vamunangagwa nezanupf mhosva yekuda kupfunza bato reMDC Alliance. NewZimbabwe.com inoti Robert Zhuwao, muzukuru wevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, aenda kumatare edzimhosva kuti dare rirambidze gurukota rezvemutembo amai Kirsty Coventry kuti vasatora purazi ravo riri kuzvimba. NewZimbabwe.com yekare inoti mapurisa ari kutsvaka vanhu gumi nevatanhatu vakatiza kubva pavaichengeterwa paMabikwa High School nepaLupane State University vachiongororwa kana vaine coronavirus. Nzvimbo mbiri idzi idzo dziri muLupane dzine vanhu vanoita zana nevanomwe. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kadiva Studio 7 ndinoitwa wotaura ichizengwe. Ndiri pano paJoburg ndinobva kumusha kuweza. Ndakaenda kundingoudza maZimbabweans anosanganisira matarezi mhosva neSANPF kuti takavhota muna 2018 takavhotera Nelson Chamisa weMDC Alliance akabula aine 2.6 million. Oro Zegi akati iyo 2.1 million. Saka ndiudze kuti 2.1 million vanhu vakaisa X yavo vane rudo vanofarira Nelson Chamisa. Nhasi muri kuti kudii navo? Munoda kumurofungidzira mimi kuti vanhu va 2.1 million yakabudiswa neZegi yekunye paiyoyo. Pane patingakwanisa kuti takuenda kwa mashure makupe. Aiwa ka, zvifungisisewo kuti ano vanhu vane 45,000 kana nakupe hanyarewo futi.
Ya maskata kana ka vatenzenyu rebe Studio 7 handini zvangu ndiri kutaura ndiri kuSouth Africa. Ndandida kungotaura panhau yevanhu vari mumaquarantine centers. Vanhu vari mumaquarantine centers vari kungonzi vari kurwara kuwedzera nhamba pasina kana munhu wana anenge achimbonzi ari kurwara. Tiri kukondakita hama dzedu dziri mumaquarantine centers imomo, but vari kungotitaura Taiwan ndakangozvonzi after 29-39 something days ndonzi hanzi kwaiyo watesta positive iye taagarisa akangogara. Saka inini chinotinetsa ndechekuti maresults acho ndomubvunzwa kuti munhu chako uri kunzwa sei, uri kunzwa flu here kana kuti uri kunzwawo pai kana pai zvapo. Unokutaurira munhu kuti ainini ndiri fit, more than fit. So isu tirikungoona kuti vanoda kungopa puresha vanhu vari mumaquarantine centers kuti vabude mari, then munongozviziva.
Pamusoro makadiko paStudio 7 vashamarari, ndinokumhoresai ndichiti muri kuita basa guru zvakanyanya Mazaita yenyu ari kufambisa mashoko neukukutu wakaipa wakadai uri kuitwa nehurumende yeZimbabwe. Vatungamiriri veZANU-PF vari kutonga nedivi. Ini ndinoitwa mukomana Gata, ndiri pano paPetersburg. Gata manesa kumushando pazvangu ndiri paChipinge pamanderapo. Iya ndinopa kushora zvakanyanya pamusoro pezviri kuitwa neZANU-PF. Tiri kuzviona kuti iye kupe ane big support yavakomana vadai kuondonga Zimbabwe. Iko zvino vaona kuti nyika vaondonga vaiparadza, vakuda kuparadza bato revanhu reMDC Alliance. Inoi ndinoti kuna vatamisa kudai vaiteerero ino meseji yandiri kudai kutaura, vasaora mwoyo. Kunyangwe ivavo 15 vakavapandukira, hatisi tori naye nebasa navo.
Pamusoro pamusoro iyi vashamararesi Studio 7 hama neshamwari dzinoteerera, tirikopa kuchema nekunyunyuta nedzatiri kubatirwa mukati menyika iyo ino. Zita ndinoitwa Chief Chinemukutu, ndiri muno muHarare. Tinochema nezvatiri kuitirwa zvatinoona, asi chatinoziva ndechekuti zvizhinji vanhu vangaita kana kutaura havo pasi pezuva. Takagara tanzi tiri vanhu venyama, hatina simba rekujaja kana kutonga. Asi chatinongoziva ndechekuti simba rehove rinenge riri mumvura. Mashoko aya anobata pakawanda. Tangomirira hedu kuona pazvinosvika, nekuti ichiri nguva yavo, ndo vati ndo vari kuridza chiregai vatambi. Isu chedu kungotarisa, asi tinoziva kuti minamato yedu haipereri pasi, uye misodzi yenyika zhinji haingatsakatiswi nekuda kwekuurawa kwevanhu. Regai vauraya, handisi ndivo vakatisika here? Tinongozvisiyira kwavari kuvomusika vanhu vanoona. Asi hama dzangu, tatambura munyika yeZimbabwe, tinokumbira rusununguko rukare donozonga richiuya, tikwanise kuzorora tigare tichirarama kuti kuziva tiri munyika ichipikirwa, kwete kuti toita senge titione nhaka mukati menyika ino madzibaba edu. Saka rusununguko rwacho ndevupi? Ngavanotora pavakasiya varusunungu varusungirira, tikwanise kuwanikwa tichifurwa nemhepo tiva nemafura manyoro mukati menzvimbo yatakaberekwa. Netenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokokai timupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8 PM. Muchirongwa tichange tichitarisa nyaya yechirwere checoronavirus, apo zvikoro zvovhurwa kuti vamwe vanyore bvunzo. Tiri kutarisawo zviri kuitwa nevechidiki kubatsira vamwe munharaunda dzavanogara. Ngatisanganei pachirongwa The Connection muine neMike Hove na 8 PM manheru ano.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbove vatungamiri vemapazi emauto akasiyana-siyana muAmerica vari kubuda pachena vachishora mutungamiri wenyika vaDonald Trump, vachiti mabatiro avari kuita nyaya dzenyika haana kunaka uye haaenderani nebumbiro remutemo. Mukati mesvondo rimwe chete, vakuru ava kana kuti majeneral vakatanga kushora vaTrump zvikuru, vamwe vavo vachiti vachavhotera vaJoe Biden veDemocratic Party musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa munambudzi gore rino. Chimwe chezvakakonzera izvi ndechekuti vaTrump vakaedza kushandisa mauto eAmerica pavanhu veAmerica vakange vachiratidzira zviri pamutemo. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti pane vanhu vazhinji vachisadi utungamiri hwavaTrump asi vanotya kubuda pachena.
Zvinenge zvakawanda zviri kuitika pautungamiriri hwavaDonald Trump zvavanotarisirwa kunge vachiita somutungamiriri wenyika unozivazve mutungamiriri wamauto watinoti commander in chief zvaizvi. Zvinenge zvisina tarisiro inenge yakatarisirwa nemunhu unganzi ndiye mutungamiriri wenyika kana kuti commander in chief. kunyanyanya chavakaita pane nyaya dziri kuitika mazano ta George Floyd vanhu vachidemonstrata sokubvumidzwa kwavanoita pabumbiro romutemo vamwe vachizongoputsa-putsa vahavo vachisungwa navamwe vachitiza vakabva vadaidza masoja anozikamwirwa muamerica kuti handi masoja anofanira kuinda pamberi pavanhu vanenge vachibvumidzwa kuprotesta nokutaura zvinhu zvinovarwadza iyewo woita sokupresident Trump voita sokutodabira masoja iwawo kuti aiwa ngaauye mastreet adominate vanhu vanenge vari kurwadziwa nokudzvanyirwa kwavaakuita zvava kushatisa zino zita ramaudziro zvekare havasi kuratidza kutsigira vanhu vari kurwadziwa nenhamo dzakasiyana siyana dzinoenderana kudzvanyirwa kwavatema nhamo dzinoendera navo dzechirwere checoronavhairasi chiriko mazuvano vari kungoshingirira chete nokuti ndidzoserezve pachigaro pachaita maelection muna November munokuti ufumi hwenyika ndaakuhudzosa nenzira dzakasaka vanhu vari kuona kuti vamarepublican vacho vakuru vakuru vamauto kwete vamauto chete kana even president Bush chaiyo unenge wakati aiwa rwendo runo handisapoti handisapoti president wamarepublican wavo iye Donald Trump nokuti haasi kuratidza utungamiriri hwenyika huru yakaita seamerica
kana takatarisazve tiri kuona kuti vazhinji vevanhu ava vari kutaura izvi vachisiri muhurumende vanhu vaimboshanda muhurumende se tichingavoni vakuru vakuru vebato reRepublican Party vachibudawo pachena vachitaura zvinotaurwa navamwe vavo vakuru vavaimbokudza vari muhurumende uyezve mupati mavo
zviri kuitika ndezvokuti vachiri kusevenza navatrump vanoikakusha kuti kana vakabuda pachena kuti vatiramba hatisi kuzovasapota kuti vadzoke vadzoserwe pachinzvimbo chotungamiriri vanotya kuti vanogona kuzodzingwa mabasa kana kuti pavanozoendavo kunokambena vanogona kudii vanogona kuzokurirwa asi mukati mavamwe vari muhurumende iyo vakaita saana senator Mitt Romney vakatongobuda pachena nyange vachishanda muhurumende mapresident Trump vari kumarepublican ikoko vakabuda pachena vakati handivasapoti kwoita zvesenator Lisa vokualaska uko vakataura zvimwezvo kwozoita vamwe vanonzivo nevakaferefeta vanonzivo vamwe vacho vanoshanda navatrump vanongofya zvavo kutaura asi kana vasiri vari kuhama dzavo nokumoko vari kuona kuti hatingakwanisi kudzosera vatrump noutungamiriri hwavaitawo
saka chii china vatrump chinoita kuti vanhu vavatye ivo vachingova nebesi ye 33% chii chinodaro
chinoitika nechokuti vatrump munhu une mari agoita zvekare shamwari dzine mari yakawanda zvekare kuna vamwe vanomuteverera chaizvo chaizvo vatingati mahardcore republican aya vanogonawo kuvhota chimwe futi nacho ndechokuti vane simba rokutaura kwavanoita patwitter paya paya vanonzi vane kuma 8 million kana kudarika masapota avepapo saka sapresident simba ravo riripo izwi ravo rinohwikwa president zvekare munhu uri muparty yamarepublican saka nyango zvavo kuina ma 35% ari kutaurwa ivavo asi kuti somukuru mukuru zvazinoti mukuru ka une kakurespekta kaanoita navanhu vakamusapota kuti ave pachinzvimbo ichocho kuti vazobuda pachena vanenge vazvifumurawo kuti aiwa pati yedu haina kubatana
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunare nestudio 7
wega unoaziya masystem yacho
nemumvura mese kambo kanobva kuna Tonga imoyo sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika vasvika pamazana maviri nemakumi masere nevanhu homwe 287 masangano anomirira varayiridzi aenda kumatare edzimosva kuti zimsek irambidzwe kunyorwa kwebvunzo kusvika nyaya dzezveutano hwevarayiridzi nevadzidzi wagadziriswa tasvika kumagumo zvechirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru apo tichikupai zve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Kahwande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka